This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare pa Studio 7 manera nhasi uri musi wesvondo kubvumbi 19, 2015. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi, uye tichivimba kuti makava nezororo reindependence rakanaka. Anemi muchirongwa, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano reZimbabwe Cross Border Traders Association rokurudzira nhengo dzaro dzinoenda kuSouth Africa kusafamba nemari yakawanda. Bato reMDC Renewal Team rinoramba mashoko ekuti vaive nhengo dzeparamende vononga svosve nemuromo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichive kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Sangano revanotenga pamwe nekutengesa zvinhu kunze kwenyika reZimbabwe Cross Border Traders Association rinoti nekuona kushungurudzwa kuri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa, zvakakosha kuti nhengo dzaro dzinenge dzashinga kupinda munyika iyi dzisafamba nemari. Mutungamiri wesangano iri Vakila Zivu vanoti vari kukurudzira nhengo dzavo kuti dzifambe nemakadhi ekumabhanga akaita semaVisa kana MasterCard nemamwe. Vazivu vanoti kudzingwa kwevekunze muSouth Africa kwakanganisa upenyu hwenhengo dzavo dzakawanda, sezvo vazhinji vavo vanotenga zvinhu kunze vachishandisa nzvimbo dzakaita seDurban Port kupinza zvinhu kubva mhiri kwemakungwa. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tiri kukurudzira nhengo dzedu kuti ngavarege kuenda vakabata cash, uye ngavainde neplastic money, vainde nemamastercard, uye vasapfuura Pietersburg, vakapfuura Limpopo province. Nokuti kudzika kuJoburg zvichidzika kuenda kuana Cape Town kuana Durban dzimwe nzvimbo ndokusiri sesu. Tinokurudzira kuti iko zvino endai mugumire muLimpopo province. Chero muchiinda muLimpopo province musainda makabata cash, indai ikoko makabata maplastic money, mozongonoswaipa kana kunotora mari kumabhengi mavako maona kuti situation yepandiri yakamira sei.
Asi zviitiko izvi zvingakudzorerai kumashure zvakadi?
Zviitiko izvi zvinotidzorera kumashure nokuti macross border mazhinji aakutora zvinhu kusvika zvakaitana China, Thailand nekuu. Saka zvinhu izvi zvinosvikira paport kuDurban. Saka iko zvino munhu wese ane zvinhu zviri muport makondena havasi kukwanisa kunotora nenhau dzakadai. Uye zvinhu zvizhinji zvatinotenga vanhu vanotenga muJoburg. MuJoburg hamuna kumbonyanya kusiyana nekuKwaZulu-Natal. Saka hakuna uchakwanisa kuinda kuzasi. Vanhu vese vanogumira padhuze dhuze uye pane zvinhu zvinodhura nokuti zvinhu zvakawanda kune maindastri mazhinji ndekuJoburg uye nekuDurban, uye kuDurban ndokunosvikira zvinhu zvatinenge tatenga kubva kune dzimwe nyika.
Vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Cross Border Traders Association Vakila Zivu vari parunare kumasvingo neStudio 7. Bato reMDC Renewal Team raramba mashoko ekuti nhengo dzaro dzakadzingwa muparamende dzave kunonga svosve nemuromo, sezvo dzisisawa nemari yekubhadhara zvikwerete zvezvikakarara zvemotokari zvadzakakwereta kuparamende nezvimwe. Mutauriri webato iri vaJacob Mafume vanoti hapana ataenda kubato achichema-chema nekushayiwa mari, sezvo kuparamende rakanga risiri basa rekubayirwa chitupa asi kuti vanhu vaishanda nekuzvipira kwavo. Vamafume vanoti munhu wese muZimbabwe ari kungochema nekuda kwekuomeswa kwaitwa zvinhu nehurumende yeZANU PF.
Hakuna ati atambura abva muparlament pare zvino. Hakuna kutambura kunodarika kutambura kurikita rezhinji reZimbabwe. Mari dzemota hadzisati dzadaidzwa, uyezve parlament ine chikwereti nevanhu ava. Yanga isina mari yekubhadhara masalari, yanga isina mari yekubhadhara maallowance. Saka vazhinji vacho vanotori nemari yavari kufanirwa kupuwa kubva kuparlament. Saka hachizi chokwadi chekuti vanyanya kutambura. Asizve havana kuinda muparlamende kuti vange vachiita rugare kudarika ruzhinji rweZimbabwe. Kuinda kuparlamende icommunity service. Kana pane munhu akapinda muparlamende achifunga kuti achapumba, munhu iyeye anenge akarashika. Parlamende munopindwa kuti useze vanhu. Hamuna mari zhinji yanga ichiita kuti vasadini vasatambura.
Matimi vamwe vacho paramende inotonge ine zvikwereti zvavo, vari kuitawo sei kuti vange vachiwana mari idzodzo?
Tisatarisawo sepati kuti tione kuti matanho acho angatorwa ndeapi. Sezvamunoziva muno munyika, paramende haina mari, nyika ino haina mari. Munogona kuinda kumadzikare zvoshaya basa. Asi takavamirira ivo vakange vakutinyorera tsamba tichange tichivaudza dzavanenge vachifanirwa kupa umwe nomumwe wemamembers of parliament. But haiziriyo nyaya iri kunyanya kutishungurudza pachinguva chino. Tiri kunyanya kutishungurudza kutambudzika kweruzhinji rweZimbabwe. Isina kana mari yekutsvaga chikafu, isina mabasa, isingasaziri kuti yotangira papi. Iko zvino vanyima mabhonasi.
Vanga vari mutauriri weMDC Renewal Team vaJacob Mafume vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yashika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Nokutambira ine mfaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi tinoda kuti tinge tichitarisa zuva reZimbabwe rekuwana kuzvitonga kuzere. Muchirongwa chedu chanhasi taita rombo rakanaka tatsikwa naSachigaro wevechidiki mubato riri kutonga reZANU PF vaGodwin Gomwe. Tinokutambira ine mfaro paStudio 7 vaGomwe. Taitawo rambo rakanaka kutsikwa nemunyori mukuru mubato rinopikisa reMDCT vaLove More Chinoputsa. Tinokutambira ine mfaro paStudio 7 vachinoputsa. Regai titange nemi vaGomwe. VaGomwe, zuva iri rekuwana kuzvitonga kuzere rakakosha zvakadii kumwana wechidiki muZimbabwe?
Kumwana wechidiki muZimbabwe zuva iri mucherechedzo wekuti mwana wese wechidiki ari kukura ari pazera repakati nevapa eji yekuti vange varoora nekuroorwa vazive kuti kuve patiri nepaari nguva ino yaari nezvaari kuita zuva iri rakakosha. Ndiro rakavapo kuita kuti ndinge ndichinzi Gomwe nhasi pandiri pano ndiri chairman weZANU PF ruling party iri kutonga. Nekuti dai pasina zuva iri tisitorina kana history yenyika, tisina chinhu chinotombonzi Zimbabwe chacho, kusitomborina kana uyo MDC kusitorina. Dai zuva iroro dai risiko.
Vachinoputsa
vazulu ndinotenda chaizvo. Ndino isusu sevechidiki tinoziva kuti zuva ratinokufanira kunge tichirangarira zuva rekupuwana kuzvitonga kuzere kuzvinobudikidza nekunzi zvatingati muchirungu masacrifices akaitwa nevana veZimbabwe mukusunungura nyika ino kubva kuvapa mbepfumi. Vakabata vanhu vakasiyana siyana vaiita zvematongerwo enyika, vaitsvaga mari nana baba nana mai vedu vese vakanga vachirwira vachibatsira makomrades kuti ange achiudza rusununguko. Asi tichirangarira zuva iri zvakare tinoona kuti zvishuwo zvevanhu vakarwira rusununguko, zvishuwo zvana baba vangomo, zvishuwo zvana Josiah Tongogara, zvishuwo zvana Herbert Chitepo nevamwe magamba edu asiri izvo zvatakagona zvakuitika munyika varinhasi. Vanhu vakaenda kuhondo vakarwira kuti vana veZimbabwe tinge tine rusununguko rwekuita zvatinoda, tinge tine rusununguko rwekuchuza zvatinoda, tinge tine rusununguko rwekuwanisa mabasa, tinge tine rusununguko rwekufamba takasununguka munyika yedu. Asi tikatarisa varinhasi, zvese izvi hakusisina. Taakumbunyikidzana pachedu sevana vechitema kutodarikidza zvaitwa nevarungu. Taakushaisana mabasa, vechidiki vakawanda vari kukura iko zvino haazivi mabasa nekuti ikonomi yedu yaurayiwa. Saka iko zvino tinonge tichirangarira zuva iri tichirwadziwa kuti utungamiriri hwatinahwo hwenyika utungamiriri husingarangariri kuti hwakanga ruchirwirei pekutanga, utungamiriri husingarangariri kuti vana veZimbabwe vari kutambudzika, utungamiriri husinei nekusimudzira upenyu hwevechidiki, utungamiriri hunongotarisa chete kuti ivo vari kuwanei uye vachiabdhadha nokuuraya vanhu. Ito zvinezvi vaitaidza mara hatizivi kuti vari kupi. 35 years tasununguka shuwa, munhu anonzi anonyangarika munyika. Tine security yakasimba seyatikaya muZimbabwe.
Vagomwe, pindurai Otinzwe.
Mutungamiriri wenyika Baba Mugabe, zvishuwiro zvavana Nkomo navana Chitepo vakatisiya, zvido zvavo vakafa vese ndo zviri kutevedzwa navaMugabe nemazvo. Sei ndichidaro ndichipokana nemukomana uyu kuti hakuna zvido zviri kuitwa, vanhu vari kumbunikidzwa, vanhu vari kushaiswa mabasa. Endai kumaminda muone kuti vanhu vari ikoko havasi vanhu vatema here. Zvekurima kwavari kuita neminda yavainayo vari kumbunikidzwa nani. Uyai muguta reHarare muteze street by street muona kuti mashopu ari mutaundi ese 99% yemashopusi ari muHarare nemabuildings ese ndeye vanhu vatema. Maindastri nechiza akavhara kushayika kumabasa, masanctions. So mukaona kuti kare kare varungu vachiri kutonga, mukaona namba yevanhu mumabhawa vazhinji, kwaigona kuona munhu mwe chete vaviri vachitengera vanhu doro. Iye zvino mukaenda mumabhawa, munhu wega emwana nemari yake yekuzitengera doro ari kushandira ega.
Vachinoputsa zvii zvaburi kushuvira kuti zvingadai zvaitwa nehurumende kubatsira vechidiki.
Vagomwe, ngavanzwisise kuti isusu hatisi kuti varungu ngavadzoke. Ivo kana vava kuchema kuti varungu ndoo vaakuudza masanctions, vaida kuti varungu vavabatsire here kutungamira nyika ino. Zvatiri kutaura izvozvo ndezvekuti tinotarisira kuti 35 years tave kuzvipa kuzere. Hurumende yechitema inofanira kunge iri hurumende inoziva, ine chido chokubatsira vana vayo. Hurumende yechitema inofanirwa kunge ichipa mukana kune veze, kwete kuti uwane mikana yezve zvavari kutaura, unofanirwa kunge uri muZANU-PF. Saka zvinhu zvinotishungurudza kuti ndizvo here shuwa shuwa vangomo kana vachitepo zvavakada kuti henyu ndozvavavarwira.
Vagomwe, munoti kudii nazvo? Mukati zvii zvaunzwawo nehurumende kubatsira vechidiki kubvira nyika zvayawana kuzvitonga kuzere?
Kubva nyika zvayawana kuzvitonga kuzere zvakawanda zvaitwa nehurumende yaMugabe. Dambudziko rinozosiyana nemumwe wangu nderekuti kuzvitonga kwaari kutaura iye ari kutaura kuzvitonga kwepati yake kuti inofanira kutonga Zimbabwe, ndo dambudziko. But pati yake haitonge Zimbabwe kana majoriti yeZimbabwe isingabeka.
Petai zvenyaya yedu vachinoputsa.
Ndoiyo zvinotaridza kuti shuwa shuwa vanhu veZANU-PF havasi matinorava matiri. Arugenzi dzakadai shuwa dzinotaridza kuti kuda vane imwe nyika yavari kuraramira vati.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing nehurukuro yavaita nevechidiki vanotungamira mapato ezvematongerwo enyika, vagomwe vanotungamira vechidiki veZANU-PF muHarare, pamwe navachinoputsa veMDCT. Yashika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext message amatumira pamusoro pezuva rekuwana kuzvitonga. Totanga nekunzwa mashoko atumirwa nemuteereri wedu uyo ati anonzi teererai.
Makadi Blina Jonga, ini ndinofara zvangu ndiiteererai zuva rai muSouth Africa. Rusununguko takagowana zvedu tikafara, but hei zvakatikosira dhokozike inoti haakutambura. Pasina murungu haungamborarami life yakanaka. Zvondo zvisingaitiki tarai madhasiro dike inoangu amakoronga, tara dzacho dzakangosiya dzagadzikwa nevarungu ndodzongovapo, zvikoro zvakangosiya zvavakwa nevarungu, chero chipi zvacho mamaini acho vakatora, vatora ndobva vatengesa simbi dzose dzepamaini. Hapana nezvekuti kwaiti hatongopembereravo hedu but hazvimbofadzi iye zvino mukatarisa mahovheti acho vari kushungurudzwa zvokuti hazvibetseri. Saka how can I do kuti celebrate zuva racho iroro kungofaravo zvokungotivo semunhuwo but ha keno takatizira kuno kusouth africa kuti vakutambudziwa ivo vari kungozviona vakangotarisa michero yangosara mudenga iye akungodyiwa nevarefu. Tinotenda Blender Jonga uriteererai zuva naye musouth africa mundifarisirewo.
Mumwe munyori anonzi Munyaradzi Midzi uyo anyora zvakare paFacebook achiti makadii vashamarari nevatori venhau veStudio 7. Tinofara nenhau dzamunotipa mazuva ose. Ndokumbirawo kuti mutitsvakirewo chakapa kuti kotoni yaimbove nemari kare iye zvino haichina mari kuti chii chikonzero. Titsvakirewo nyaya iyi. Mutiudzewo tanetseka nenhamo kuno. Hongu tiri kuzvitonga asi kuzvitonga here kana tichitambura kudai. Ndikwazisireiwo vamwe vangu vekwamidzi nevanhu vemubhuku rekwamangisi nevanhu vose vekwachireya ndichiti yasvika nguva yekupa donje mahara kumakambani tichipiwa mari shoma pakg. Tine mamwe mashoko atumirwa namukoma Dennis.
Doitwa Dennis from South Africa, chope. Makasimberi mukoma Jonga. Nhangu handione pazhinji paine chinangwa chekupemberera makore 35 years nekutarisai tiri kugara kune dzimwe nyika kuno South Africa kwatiri kudzingirwa futi. Saka hangu handione tichipemberera makore 35 nekuti tiri kugara futi musango. Saka dai takwanisa kudzokera kumba takwanisa kuti pemberere makore ya 35 manje tarisai tiri musango. Saka hapana chatingapemberere makore ya 35.
Imwe audio message yabva kuna mukoma Rashford.
There's nothing to celebrate by independence. Vanhu vari kufana nzara, nyika ina mabasa. Hapana chekupemberera by independence. 35 years dzekushupika. Dai anga ari amwe aiunganidze mari acho kuti avhure maindastry, kwete kuti anhu arambe achitambudzika zvaari kuita. Kufamba hakuperi, kundoenda basi. Kusiya musha usina baba.
Pana mukoma Fungai Gata Daniel Manesa vanyorawo paFacebook vachiti vashamarari makadini mose varume basa munogona. Ini ndinoti kumagamba tinotenda nekuzvipira kwamakaita kusunungura nyika. Kumuri yeZimbabwe iva ine independence yakanaka. Ngatibatane semuri imwe. Kozouyawo audio yekupedzisera yabva kuna mukoma Zimunya.
Ndiri mugari wemusakubva ndinoitwa Zimunya. Hongu independence tinoinzwisisa nokuti magamba akafira nyika yedu. Asi haichaitori haichaita sekunga izvezvo nokuti vana muZimbabwe vari kufa nenzara uye ikonomi yenyika yedu haina kumira zvakanaka. Saka hationi chetingati tingachapemberera independence nekuti zvino muZimbabwe zvakasunama.
Aiva, tinotenda vateereri nekunyora matsamba kuno. Tinotirambai muchitumira tsamba dzenyu kuStudio 7. Kuti mapedza zvakanaka zuva rezororo reindependence rechipiri tichiti murare zvakanaka asi tisati taonekana tikupei misoro yenhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Cross Border Traders Association rinokurudzira nhengo dzaro dzinoenda kuSouth Africa kuti dzisafamba nemari. Bato rinopikisa reMDC Renewal Team rinoramba mashoko ekuti vaive nhengo dzeparamende vononga svosve nemuromo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.